Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 5 Zvita 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makurukota emapazi ezvemoto nebazi rezvicherwa vanoti mapazi avo haana mari yekuita basa ravo. Imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vasoda zvemu vanoti bazi ravanotungamira harina mari yekutenga moto kubva kunze kwenyika. Vazhemu vazivisa izvi mushure mekutadza kutengeserwa moto wemagetsi neZambia, iyo yakati naiyovo haina moto wakawanda munyika mayo. Asi vazhemu vanoti hurumende iri kutsvaka nzira dzokuti nyika iwane moto wakakwana. Shondrapera, Zambezi River Authority yakazivisa kuti mvura mudhamu reKariba yadzika zvekuti umwe muchini unogaya simba remagetsi unofanirwa kumbovharwa. Nyanzvi mune zvekubudirira Dr. Eddie Mahembe vanoti Zimbabwe yava nemakore mazhinji yakatarisana nedambudziko iri vachiti havanzwisisi kuti sei hurumende isina kuisa mari mune dzimwe nzira dzokuwana moto wemagetsi zvikuru sei simba remoto wezuva.
Mavirenge ndinoita nyaya iyoyi ndekuti ukateerera vanhu vekuZambia vanobvachita magetsi esa vanotambudziko remagetsi asi mvura vanayo yokucherera magetsi. Ukateerera kuZimbabwe vanoti mvura yakadai ndiyo yakapera. Ukateerera vakadesiyanasiyana vanoti but ndonguva yekunaya kwemvura, saka mvura inenge yofanira iripo. Saka parika pari kukakatana kukatatanwa. Asi zvandakakwanisa kukunzwera ndichiona ndezvekuti ukateerera vanonzi vafortune chasi vaimbova monitor weenergy muZimbabwe vanenge vanotaura zvinonzi kusika, nokuti vanoti mvura iriko zvayo. Asi dambudziko rinova nderekuti Zimbabwe inopuwa chidimbu chayo chemvura, Zambia inopuwa chidimbu chayo chemvura nekambani inonzi Zambezi River Authority. Saka zvinonzi chikamu chemvura chinofanira kunge chakapuwa Zimbabwe chakapera, asiwo chakapuwa Zambia chichipo asaura kuzoperawo. Saka ndinoona sekuti ndopane nyaya ipapo kuti imwe neimwe nyika inoallocatewa portion yemvura yayo, and then because Zimbabwe yakungonyanya kutora magetsi ayo kukariba hwange haisanyatsokuita zvakanaka, zvinoreva kuti takapedza mukana wemvura wedu, chikamu chemvura chedu. Saka izvozvo zvitenga tisisina. Saka zvinoreva kuti panguva inotevera iyi ticharamba tichitambura kushava magetsi.
Nyaya yemagetsi inyaya hombe zvikuru mune mapazi akasiyana-siyana, kubva mukurima, mabhizimisi akasiyana-siyana, nyangwe kufamba kwevanhu. Nyaya iri kuitika kukariba iyi munoona sekuti inobata zvemabhizimisi sei?
Chokwadi chiripo ndechekuti kuti ikonomi yenyika, upfumi hwenyika huite zvakanaka, mvura chaiyo chaiyo, mvura water yakakosha. Chechipiri fuel yetinoti madhiziri nepetrol zvakakosha, asi chakazonyanya kukosha chaicho pamaindastri kuti maindastri anatso kuita zvakanaka ndo magetsi etiri kutaura nezvawo. Now panyaya yeZimbabwe, Zimbabwe kuti zvinhu zviitire zvakanaka zvinofanira kunge ti agriculture zvokurima izvi zvakabuda zvakanaka. Asi kuti agriculture yacho iite zvakanaka, magetsi anofanga aripo, number one. Number two, imwezve yetoti mining kuti zvibude zvakanaka panofanga pachitova nemagetsi, and magetsi ndiwo anotoita kuti zvokutamining zvinatsekita zvakanaka. Ndakanga tichitoverenga zvangu veZimbabwe Chamber of Mines, vanga vachitoti kana magetsi akaramba akaita zvaari kuita izvi, even focus yavo mutulini yekuti ikonomi yeZimbabwe ichakura ne 3.8% gore rinouya, hazvisi zvakaitika. Saka nyaya yekumagetsi chinhu chakakosha zvokuti kana tikasazvitarisa zvakanaka izvozvo economy yedu haikuri number 1 asi number 2 inzara ichatowanda saka zvinoreva kuti nyaya yemagetsi inofanira kutariswa nemwero kuti zvinge zvichiita zvakanaka
ndokuti manyembe dene manga muri chipanga mazano chehurumende kana kuti chemutungamiri wenyika maivaudza chii pamusoro penyaya
nyaya ipo nyaya yemagetsi haina kutanga izvozvo kana mukatarisa even kumana 2018-2019 taingotaura nenyaya imwe iyoyo yeload shedding nyaya iripo ndeyekutoti tofanira kutobuilda capacity whether iyoyo yekukaribha inofanga iripo zvehwangi zvinofanira kuzviripo asi nyika zhinji dzavakumuvha kune zvimwe zvinhu zviri zviri ndiri kuona number 1 renewable energy Zimbabwe ine solar system iyaya yekuti zuva rinowanikwa nguva yakareba muZimbabwe saka tikakwanisa kuisa masolar power tichikwanisa kutora solar yedu kubvime kubesera renewable number 2 zvinhumwe zviri ndirikuona zviri kuitika ndezvokuti zvazviri zvozvizvi zvesa ndiyo yoga inobvumiswa kugadzira magetsi ndokunonzi kambani yemagetsi saka ine monopoly yemagetsi but zvendiri kuona zvimwe zvichiitika even ndichitaura South Africa vanenge vaakutovaramaposa vanenge vaakutoindamo nenzira iyoyo vari kuti kana kambani dzinokwanisa kuzvigadzirirawo magetsi dzega dzichikwanisa kuzoto even kuzototengeserawo zesa nekutengesera mamwe makambani ngadzibvumiswe ndionese kuti zvinhu zviviri izvozvo zvinonga zvinobatsira then chozokupedzisira chokuti iyo nyika chaivo chaivo magetsi anogara achitongodiwa nokuti anoita kuti nyika ifambe zvakanaka tinofanira kuinvesta in new power generation
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7 zvichakadaro mapazi ehurumende mazhinji kusanganisa mapazi ezvezvicherwa zvedzidzo nezveutano anotivo haana mari yekuita mabasa avo mazhinji muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvava kuitika muhurumende zvinoratidza kusarongeka zvakanaka kwezvunhu vachiti mapazi ehurumende haangashayi mari yekuita basa asi hurumende ichipa makurukota ehurumende nevamiririri muparamende mari dzakawanda
ndinoona kuti handivovoga mukushayiwa mari yokuita zvavanoda kuita mari iyi vanofanira kunge vachipiwa nehurumende hurumende imweyo inofamba ichiparidzira kuti zvinhu zvakanaka muzimbabwe ichiparidzira kuti mugore ra2030 tinenge tasumudzira upfumi hwezimbabwe kusvika pakati asi tozomuona zvinoitika paground zvinoitika kuvanhu zvatinowa kana namamwe maminista iwaya ezvamagetsi anotaura kuti tingava nedambudziko ramagetsi ratikuda kuzama kupedza asi hatina mari yacho sohwazve kune vemamaini vanotaura zvimwezvo nokumasport vanotaura zvimwezvo zviro ndizvo pano takaona kuti chitima chomuharare hatichafambi zvitima zvomuharare nokuti havana kunge vapiwawo mari nezupuko zupuko inenge yakamirirawo mari kubva kuhurumende zvinoreva ri kutransport ndodambudziko rimwero tikasumuka naro tinoona tikaenda kudzidzo kueducation saiko kwakanzi tovandudza dzidzo toisa iyo dzidzo yamene yavanati 5.4 new curriculum yacho yakangonzi kuvanhu hapana bhuku raivapo hapana kana kuti maticha anga atrenwa mari haiko kupi yokupa maticha kana yekutenga mabhuku acho
mungati imviro mviro dzei dzatiri kuona idzi profesa zviri kuitika zvose izvi zvinotiratidzei
apapa hapasi kutongwa nyika nechokwadi chokuti tinohwa isu kuti national sports stadium tatotanga kuigadzurudza tatanga kuisa mabhaketsit toratidzwa zvinenge zvirimo zvichiitwa sozoti tadzoka toona kuti hapana chaitwa handi hazvina kutanga nhasi izvi zvokusataura chokwadi tichihwa mabhajeti anenge achitaurwa kuti ministry yakati tapa mari yakati haiko mari yacho inenge ichitaurwa imari inenge ichiri pamwe tichazoiwana kana kupi asi zvose zvakangovharidzirwa nokusataura chokwadi muvanhu ko zvirongwa zvose izvozvo nokupromisa kwose kwechiitwa izvo kuti matambudziko achapera aya kunenge kusingazikamwe here kuti hakuna mari
Avo vange vari muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ratanga chimwe chirongwa chinobetsera vadzidzi bekumaruwa. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vachaparura chirongwa ichi kubhinga vachiti chirongwa ichi chinoshandisa moto wezuva kana kuti solar kuti vadzidzi vakwanise kubata zvidzidzo zvakasiyana siyana padande mutande. Tabata vamasaraure kuti vatiudze pamusoro pechirongwa ichi.
Danu tine box isevha ratinosogadzira panzvimbo. Togadzika sevha iroro rinenge rakaupload kwa content yese inodiwa nevana, kusanganisira mavhidhiyo emalessons avanoda kudzidza, manotes, content yese emasyllabus avanoita inenge iripo. Saka zvazvinoita ndezvekuti munhu wega wega anenge azowana desktop, laptop kana foni yake anokwanisa kuaccessa sevha iri, achikwanisa kuverenga nekudzidza. Saka tine mavhidhiyos avanenge vachikwanisa kuzo uona wachivapa malessons. Tichezama kuisa nemaprojekta wadzimwe nguva kuti maprojekta aya ndo panenge pachiiswa malessons nevarairidzi vatinenge tapa. Tinozamawo kutoisawo nemamwe madesktop atinenge tichivapa kuzvikoro zvinenge zvisina. Chakanakira urongwa uyu ndechekuti chero pasina magetsi tine tumasola tudiki netumabhatiri tudiki tokuti vacharge vachinge vachikwanisa kuaccessa education, kuti vasaramba vachisara kumashure panguva iri kuwanda technology iri kuita kuti vamwe vanhu vawane nguva yekudzidza yakawanda kudarika vanongodzidza muclassroom chete.
Vamasaraure, chii chakakonzera kuti muite chirongwa ichi?
Urongwa uhu hwakavarurwa nenyaya yezvidzidzo zvatakawana pacovid-19. Takadzidza kuti dzimweni dzenguva vana vanogona kutoenderera mberi vachidzidza nguva yavanenge vasiri muclassroom. Tiri kuona kuti mukana wangu uripo watakabviswa necovid tirambe tichiushandisa kuti panguva iri limited yekuti vana vanga vari muclass vawedzeredze kuzodzidza online vachizvidzidzira havo vega e-learning dzimwe nguva kana even mbura dzisipo. Dzimweni dzenguvawozve takaona marairidzi vachishoterwa nezvikwanisiro vachishaya kondendi chaiye kudzidzisa. Saurongwa hunobatsirawo varairidzi pakudzidzisa kuti vanowana kondendi yese yavanoda kushandisa. Tinoona varimwe dambudziko rataiona nderekutoshomeka kwevarairidzi kune zvimwe zvikoro. Saka napasina hapo paine varairidzi vashoma vanokwanisa kungofacilitata kuti vana valoge in vachiwana ma-e-learning vachidzidza online, offline asi vachiwana ma-e-learning services.
Hurumende haina urongwa hwakadai here pari zvino?
Zvino hurumende haina urongwa hwakaita seuyu. Tinoramba tichivakurudzira kuti vaadoptewo. Tinoziva kuti zvikange zvakuitwa nehurumende tinokurumidza kukavha nyika yese, nzvimbo dzese dzine vana vari marginalized, vanove vana vatiri kunyanyomhanyidzana navo kuti vasarambe vachisara kumashure. Tichitarisawo zvinangwa zveSDG number 4 yekuti tipe dzidzo kumwana nemwana zvake pasina kusarura kuti vanobvepi kana kuti vanogarepi. Saka urongwa uhwu hausati hwaadoptwa nehurumende. Urongwa hwatinoshuvirawo kuti dai vado.
Chirongwa ichi hachidi mari here vamasaraure, uye mari yacho ichabvepi?
Mari inodiwa ndeyekunge pachisikiwa madesktop, saka masevha acho, kutenga mabhatri mapower pack ekuti masevha racho risashaye magetsi nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvinoda mari hongu, asi mari iyi tinongowanawo kune mawellwishers vanenge vachiona kunge zvakakosha vachiti vanoda kubatsiridza. Ndo vanhu vatichiri kushanda navo vanenge vachikuita mudeme mudeme vachikontributa kuti dzidzo yevana irambe ichisumukira ichivandudzirwa.
Urongwa uhwu hwakatotanga here vamasaraure, uye zvingani zvikoro zvakatotanga kushandisa chirongwa ichi?
Tine equipment yatakatounganidza yatiri kunokomishena pachikoro chekutanga chatiri kuisa kubhinga, chatichange tichiisa dope kutanga patichaisa. Asi tiri kufara kuti tine vanhu vakawanda varatidza kuti vanodawo kuti kuzvikoro kwavo kunzvimbo dzavo kuitwe. Saka zvatiri kuita ndezvekuti kana vanhu vati tinodawo kuti kuitwe kuno, togara pasi totsvaga vanhu vemunharaunda yemamotovaudza zvinodiwa, tovakumbira kuti vakontribute maresources kuti titenge zviitwe necommunity. Saka tiri kufara kuti kune kwakawanda kwatotangwa kuitwa mafundraising ekuti tiise zvisasiro yetu ndeyekuti panopera gore rinouya tinge tabata zvikoro zvakati wandei kumaruwa tichibatsirana nevanhu vakawanda kusanganisira local leadership macouncillors maMP machifi nevamwe kuti tingotamuonera pamwe kuti totsvaga kupi mari mari dzinodiwa dzitenge dzirishomanini saka vacommunity vanhu vakangoisa musoro pamwe vakabatana nevana vavo vari kudiaspora nezvimwe tiri kuona tichibudirira kwakati wandei.
Avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti dzimba zhinji dzinogona kudzimirwa magetsi sezvo moto wemagetsi wave mushoma munyika. VaMnangagwa vanoti pane hurongwa hwekuti dzimba zhinji dzishandise moto wezuva kana kuti solar power. Sangano reAmerica Global Market Research rinoti gore rino vanhu muZimbabwe havasi kuzotenga zvinhu semamwe makore pamusoro pemamiriro ezveupfumi hwenyika. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA inoti ichashanda nevatapi venhau mukurwisa uori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoane mashuru ambana sani kuhwina 3 imwe sani ngaisi yekubira imwe vanhu vangwarava vanhu vari kungomanikidziwa inhema dzogadzi hakuna zvakadero namatamburiro ari kuita munhu kunonga sose nomuromo agwe munhu wavhotera zani bvangaivhote gwayos muchavona next year vose vari kuivhotera vachakaura nenhamo nhamo ndiyo ichasuka munhu kusvika ati chuse isu ticharega kuvatumira tiri kuno ticharega nokuti zvishuga zvatovatumira ndozvovapa manyawu kana chiri chokwadi kuti vavhotera zano asi sokuona kwangu hapana munhu achavhotera zano nyange svosve chaivo harichavhoteri zano zano yavora kuvora chako chaiko inhema dzoga dzokubira uko hakuna kuna zvakadero nefight kanti hakuna munhu anombovhotera zano vumbavha vumbavha goga goga iye munhu unohoyo haagoni kunyora sei handimozvivona kuti masabhuku ndo ari rongo anotibudza vanhu kuya zvaita ugwana uyawo kumberengwa kamuchizvirangarira achiti kwai munhu wose agoni kunyora ndiyo uyu yatakabudzawo napurezidendi munhu wose kana aenda kuvhoti agoni kunyora saka veduwe ndikudzei kuti tichatambura kusvika riini kusvikira hameno tichingotambura nokuti shuwa ndikudzei kuti kana gore rinouya zvokwadi zvokwadi zano ikabira saizvozvi pano unosara munyika nyangwevo kuchiikudii nyangwe ivo chaivo vari pamusoro vanozviona kuti Mnangagwa akonewa nyika asi havana chavangataura imwe zano ngairege kubira hama dzamwari.
Hei, pa 7 apo, muri bohere. Pane chishamiso chikuru zviri kuitika munana paramende umo mavari kufosherera namarumu kubvira mauto mapurisa maCIO machifi masabhuku ndikangoti macivil service ese hapana chaanowana wati moo kuvanhu vanhu vashoma ivo vakaketwa nevanhu ndo vakutodya Zimbabwe vamwe vese tichitambura varumeka nyaya iyoyi ngatione sese iyoyi kana mauto chaivo akachengetedza nyika kumiganhu mukati menyika vanowana mabhoni avo vagere zvavo vachinwa matindo vanopiwa mausomuno nemasomundo emari pakaipa zvisho ngavagadzirise nyaya iyoyo pakaipa because kana masabhu chaivo ndo akachengeta vanhu nehurumende hapana chavanowana machizha hapana chavanowana asi vanhu vagere chete ndo vachapiwa masomundo seiko pakaipa varume tatenda zvedu pakaipa.
Inini ndoda kubvunza pamusoro pacvr app ndoda kungozivawo kuti munhu akatora license akapiwa chiblue copy chiya anozobvisa imwe mari yei ma $80 ma $60 atipere chijiro pasi VR kunzi kana muchida disk chinibva $80 tikupe disk mukati meyamaya ukasvika iwo uchida disk vanotanga kuti ari kubuda ndati 2014 ndati 2015 emakore kure kure but iwo but ukabuditsa mari unoona disk rako rakuya tokumbira umbobvunza ipapa kuti zvinombofambiswa sei hausi uhorero hwatiri kuitwa ipapa ndoda kungoziva kuti hausi uhorero huri kuitwa ipapa ndokumbirawo kuti mundisitsirewo meseji yangu kune anoona nezve pamaCV ara patinotorera madisk tatora malaisi Nukumbiro kutumundi sifiro message yangu ikoko
Makadini kustudio 7 uko Sino tunofara edu kuzimbabwe Tuduwa penyu Ruda ungo tawaranenye kutawarwa na wana Wepa poli ya kuebla wayo Wachito tamira akurwe skoro Wakawa ujira kutibodo Makashama wana fekai Fekai ndo kutumuwe vani Iwo votopopota kuti he tinokudzipa kuti tiri vana vaduku here vatori vana vaduku nokuti havazivi zvokupfeka vasikana vari kufamba vakashama malecturer oshanda sei nawo vapanozobuda kunzi tarepewa nokuti munongoedza vanhu vanhuka vanhu vapenyu avo muchifamba nyama iri panze moda kuti vaiite sei nyama iyi kana ivo vakomana venyu kuda mabhurugwa akabvaruka zvambodini zvambodini aiwa itai vanhu kwavo Jai wan kwawo pekai zvakanaka pekai zvakanaka magona papoli ebruai
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
nguva yange kamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kukata aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai ne Voice of America mumemberero zvemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinomwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarairidzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all are. We
Vatereri semazuva ose tausa Brian Musekiwa kuti atitaurire zvakaitika nezuro. Brian, chii zvawakaona nezuro?
Handira kumbonyatsofara maningi negemu reEngland neSenegal. England yakawina by 3-0. When I saw the match, Senegal was outclassed singaite. And Tutorial like the Rago is a three in the Akawanda Maris House Acho. General is Ruti Matima and Safa Africa, Angosara, Team One in the way Morocco, in the Wadama Oxedo, and I believe the Moroccan was a good qualifier to Makota Finals. Then, because I am a team France, ne Poland, France, very level, Yavo, and above the rest. Saka, those who are not manji, England, Matembrakata France, Vasasangara manji, next round, Makota finals, Arangar Makwere.
Round of 16. Punya Japan in Croatia. Pan is Wanga de Tauriraba.
Upon Duku Fe Croatia, Putisha Kwanzaku. enderamberi Croatia I timu ya kasimba inotamba andore Japan ugini chance
kwenye re Brazil ni South Korea
hapo ndipona Brazil ikwanza kukunda South Korea again Brazil itimu aloe my favorites kutiana somu za mkombe ndishao na South Korea ikwanza kukundu wane experience unless kana fight an upset but mismatch yacho is too much ndukona Brazil is going to be too much for South Korea
ndipo dzokera kumtambo we England ne Senegal msekiwa chii chakakanganiswa ne Senegal mumatambiro avakaita
ili ndikangoti kana zvasvika apa coaching that's what matters because vakada kuona ma players ese anotambira muSenegal ese anotamba kuEurope vandotamba nevamwe vanhu vavaita panavo kuEngland ikokoko nekuSpain but unozvishaya kuti chii chaakuitikazve kana vakutamba pachee zvavo saka zvinge zvaakuenderera manje nacoach kuti coach wacho ari more experienced skilled here to handle ma games of this magnitude
aiwa Brian tinotenda chaizvo semazuva ese tichadzoka kwauri zvakare nhasi kuti tigozotitaurira pamusoro pemitambo miviri yatakatarisana nayo iyi
thank you very much Mbumawane
Matu, loro ne sambati Masao Kamsao
Wani kukita kata kukaru uwe Wanda katulila Wanda katulila Kupa kaya kamchere musango Nunguru ne acha Nunguru ne acha Kukaru uwe
Jamato, loro ne kambasi, basao, kamsao.
Kadu chari chamu chere musango, bukomore matiro,
kwenu riri gogomo, komore dani, komore dani, komore dani.
Ndiya pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi makurukota emapazi ezvomoto rehutano nebazi rezvezvicherwa anoti mapazi avo haana mari yekuita mamwe mabasa avo imwe nyanzvi mune zvebudiriro inoti Zimbabwe yaifanirwa kunge yakaisa mari mukushandiswa kwemoto wezuva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikuseyai muna mutungamiri nkomo